Mai Priscilla Misa era mshonga avaimbove nengo MDC varamba kuva nengo yekomiti vachiti vachaudza sachigaro wayo advocate Jacob Mutenda zvikonzero zvacho. Vamwe vadomwa kuve mukomiti iyi vanosanganisira vaKindness Paradza, vaLevi Maishome, Mai Omega Ungwe, vaJoseph Chirongoma, vaSiri Ukashiri navaEugenia Samson. Komiti iyi yakaumbwa zvichitevera chichemo chakakwidzwa kudare nevanokokera nhengo dzezano PF vapupuraito gare pi avo vakati zviri kuitwa nenhengo dzeMDC zvekusaremekedza mutungamiri wenyika kana kubuda paanouya mudare hazvienderani nemutemo weparamende. VaMutenda vati vanoona sekuti pane kuzvidza dare kuri kuitwa nenhengo dzeMDC uye izvi ndizvo zvichaongororwa nekomiti iyi yozotura zvainenge yawana nezvirango zvinofanira kupiwa muna kukadzi gore rinouya.
To investigate the conduct of honorable members of parliament of the MDC.
Rumwe basa rekomiti iyi kuongorora maitiro enhengo dzeMDCA apo dzakatadza kusimukira mutungamiriri wenyika apo akauya kudare reparliament. Kechipiri, nhengo idzi dzakabuda mudare apo mutungamiriri wenyika akapinda mudare. Uye kechitatu, nhengo idzi hadzina kutombouya kuparliament apo mutungamiriri wenyika aive mudare.
To attend parliament wherever His Excellency the President attended parliament.
Asi nhengo dzeMDC hadzina kufara kuti komiti iyi inonzi iongorore nhengo dzeMDC chete, asi nhengo dzezano PF dzichivhiringa misangano yemakomiti eparamende pamwe nekuvatadzisa kuita basa. Mumiriri wembizo vasettlement Chikunya veMDC avo vakati panofanira kuumbwa komiti yakaita seyadomwa nhasi kuongorora nhengo dzezano PF vati vaMudenda havana kujekesa kuti komiti iyi ichaongorora zviri kuitwa nenhengo dzezano PF here, asi vaMudenda vati komiti iyi ichaongorora zvese zvine chekuita nenyaya iyi. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare hamauswa veMDC ndemumwewo vati hazvina kujeka pakutaura kwavaMudenda kuti komiti ichaongororawo zviri kuitwa nenhengo dzezano PF here.
Speaker pavataura vachiti komiti iyoyo ichanotarisawo zvimwe zvinosanganisira zvekuitwa nevanhu vezano PF, zvanga zvisina kunatsojeka kuti zvechokwadi maMP ebato rezano PF achaongororwa. Saka speaker vandirambidza kuti nditsanangure nyaya iyoyo uyezve ndikumbire kuti ivo vatitsanangurire. Pandaenda kunovaona speaker vandidedza pavari vatsanangura ivo kuti ndimakatanga aremekedza mukuru wenyika.
Vati havaoni sekuti komiti ichaita basa rayo isina divi rayakarerekera sezvo iine nhengo dzezano PF chete. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesi Sairwanya vaudza Studio 7 kuti komiti iite basa rayo nemazvo inofanira kuve nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
Ndivo panofanira kutadzwa leadership yaspika arikutadza basa rake. Komiti yakwe iyi mafindings acho cherikabuda nezvinhu zvakanaka, hapana munhu anozvibvuma because patova nehundo, patova nebongozozo rokuti ZANU iri kuinvestigata MDC.
Rimwe gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa neStanding Rules and Orders Committee yeparamende zvekudoma nhengo kubva kubato rimwe hazvifambirani neutongo hwejekerere. Apo komiti yaiziya nyaya iyi, nhengo dzeMDC dzakabuda mumusangano painge pavi kuda kusarudzwa nhengo dzePrivileges Committee dzichiti dzainge dzisingabvumirano nedanho rainge rave kuda kutorwa. MDC inoti panofanira kuve nekomiti isina divi rayakarerekera inoongorora kunetsana pakati pezano PF neMDC kwete kuti zano PF itungamire urongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.